manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nusanga zvakare manera anasi uri musi wemugovera zvita 12/2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro wakare kusvika pamazana matatu nevanhu vatanhatu kana kuti 306 zvichitevera kufa kwemunhu umwe chete kuManicaland. Vechidiki vebato reMDC Alliance vanorambidza nhengo dzeMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe kuitira musangano wadzo pamahofisi emuChinoyi. Dare repamusorosoro remuAmerica reSupreme Court rinorasa nyaya yakanga ichitsigirwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti dare iri rirasa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika izvo zvakaratidza kuti vaJoe Biden ndovakakunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro wakare kusvika pamazana matatu nevanhu vatanhatu kana kuti 306 zvichitevera kufa kwemunhu umwe chete kuManicaland zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakakwirawo nezuro kusvika pazviuru gumi nechimwe zvine zana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 11,162 mushure mekuwanikwa kwevanhu makumi masere nemumwe kana kuti 81 vaine chirwere ichi. Vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi vose vanhu vagara vari munyika. Vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi maviri nevana kana kuti 9,324 ndo vakapona kubva kuchirwere ichi uye vanhu vachiri kurwara munyika yose vave chiuru nemazana mashanu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1,532. Vechidiki vebato reMDC Alliance nhasi varambidza nhengo dzeMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe kuitira musangano wadzo pamahofisi ebato emuChinoyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzevechidiki izvi dzinoti dzichamira semusambangwena kudzivirira mahofisi kuti asatorwe neMDCT yamuzvare Kupe vachiti mahofisi ari mumaoko evechidiki pari zvino. Mukuru wevechidiki mudunhu diki reChinoyi vaRichard Vitirinyu varonzi kunyange mahofisi ari mumaoko evechidiki vari kubvumira nhengo dzose dzaiva nezvigaro mugore ra2014 kupinda pamahofisi zvisinei kuti dziri kuMDC Alliance here kana kuti kuMDCT.
Hapinde muofisi hatina problem na kati vavo vasiri va2014 pana patati no as youth isi takatora ichinhu ichi kati tadhikileya pana kuti tatora as youth the 2014 structure so pano ndopatiri ndopati hatina watadzinganisa asi kana kuri kutya kwavo since tawataurirwa kuti sisu va2014 ofisi yakavhurwa varambidze kupinda.
Vavhitirinyu vanoti vave kurinda mahofisi avo masikati nemanheru kuti asatorwe uye vachaongorora munhu wese achapinda pamahofisi aya kuti anokodzera here kana kuti kwete. Vanoti vanhu vari kubvumirwa kupinda pamahofisi inhengo dzaive mumusangano kubva mugore ra2014 zvichidzokera kumashure sezvakatarwa nedare reSupreme Court.
Tiri kuchengetedza ofisi yedu yemusangano tinewo siku pungwere tinenge tiri pano kusvika mangwana kuseni totodya pano tigara pano.
Asi mukuru weMDCT mudunhu reMashonaland and West vaGift Konjana vanoti vadzingwa pamahofisi kunyange vanga vachida kuita basa remusangano wavo. Vakonjana vanoti MDC Alliance ibato remirizhonga sezvo vechidiki ava vangavoda kuvarova ivo ndokubva pamahofisi vakatsvaga kumwe kwekuitira musangano wavo wekugadzirira kongresi yavo mwedzi uno.
Isusu we are bringing in navo we are telling kutoti isusu kushandisa zvatika kuita vetikeshe yema delegate yetu kuthe extraordinary congress toenda zvedu chaanda kaofisi pedu tovasiyira bhoza tatane formalization order chete dzatanga tida kuita but ivo sevari vanhu vaive violence havabva vatanga kunhirina kumobiliza for attack saka hatangoteka itiki mambo tinoitika elsewhere.
Vakondana vanoti vachazeya zvaitika nhasi kumaofisi avo vasati vatora matano. MGC Alliance neMGCT zvakabonesa nawo kuHarare neBulawayo pamusoro pemahofisi ebato iri nechidiki vakazopedzisira votora mahofisi aya vachiti vanhu vataurirane mubato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vatori venhau vasangana nhasi muHarare vakaita chisungo chekuti munhu anofanira kudzidzira basa rekutapa nhau asati atanga kuita basa iri sezviri kuitika pari zvino senzira yekudzivirira kushambadzwa kwenhau dzemanyepo. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Musangano wanhasi warongwa nesangano remedia Institute of Southern Africa Misa Zimbabwe zvichitevera basa rikitwa nehurumende rekushandira mutemo weaipa. Kana hurumende ikapasisa bhiri iri inenge yapedza kusandura kana kubvisa mutemo weaccess to information and protection of privacy act. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMisa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekuti vatapiwe nhau havari kuti bhiri remedia practitioners bill ripinde munhu wese wese.
Majournalist anga achito ngapave paine standards yakakura yekuva identify nekuti havadi kuzenge vachisvibisirwa masta avo nevamwe vanenge vachiita basa zvisizvo.
Mupepeti wenhau wekambani yenewzimbabwe.com Ngosana Dlamini audza Studio 7 kuti mutemo uri kuuya uyu unofanira kugadzirisa nyaya yevatapi venhau nevamwe vanoshandisa madande mutande kana kuti social media.
Zvandaona ndezvekuti isusu semajournalists tinoda protection kuti zvatinonyora zvekavatapi venhau zvisazosanganiswa nezvevaya vanongoita zvekusekesa vanhu, nekuti isusu takaenda kuchikoro tikanotraina basa rekutapa nhau, basa rejournalism. So bill iri riri kubuda rikada kutisanganisa nevanhu ivavo tikuona chikurumidza kusviba, nekuti ava havana kuita training yejournalism.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwemashoko nenhau zvakare vachidzidzisa kuZimbabwe Open University vaMishek Rusere vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti pave nemusiyano pakati pevanhu vakadzidzira basa neveruzhinji.
Vana tingati vari correct, vari right pakuti vapatsanurwe kubva kurudende rwese, nokuti kana munhu aenda kuchikoro anoda kuonekwa seakaenda kuchikoro, kwete kubatanidzwa pamwe chete nana tabve mvumo.
Hurumende iri mushishi yekushandura mutemo wezvekufambiswa kwemashoko uye yakabvisa mutemo weaipa ikausiva newe Information of Freedom Act, Zimbabwe Media Commission Bill uye Zimbabwe Practitioners Bill ndiro bhiri richapedza kushandurwa kweaipa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro-soro remuAmerica reSupreme Court nechishanu rakarasa nyaya yakanga ichitsigirwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekuti dare rirase zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, izvo zvakarakidza kuti vaJoe Biden ndovakakunda. Danho redare reSupreme Court iri rasvitsa kumagumo kurwisa kwavaTrump vachida kuti vatongi vematare ematunhu nevatongi venyika vatambire chikumbiro chavo chekurasa zvakabuda musarudzo. Mumutongo wedare muchidimbu, dare repamusoro-soro iri rakati dunhu reTexas harina masimba ekuendesa kumatare matunhu anoti Michigan, Georgia, Pennsylvania neWisconsin, nekuti dunhu reTexas harina kuratidza zvikonzero zvinotambirika zvingaita kuti ripindire mukuitwa kwesarudzo nerimwe dunhu. Vatongi vanoti Justice Samuel Alito naJustice Clarence Thomas vakabvenge vati dare harina masimba ekurasa nyaya dziri pakati pematunhu vachiti vaifanirwa kunzwa chinyuto chedunhu reTexas, asi havaikwanisa kuita zvaidiwa neTexas pachimirirwa kugadziriswa kwenyaya nekusendekwa kwemavhoti 62 kana kuti 62 akawanikwa navaBiden kubva kumatunhu mana aya. Vatongi vatatu vakadongwa navaTrump vari kudare repamusoro-soro iri. Mukuedzawo kwavo kuti mutongi wavakadoma Justice Amy Coney Barrett vakasike kutoreswa mhiko, vaTrump vakati Justice Barrett vaidikanwa kuitira kuzobata nyaya dzaizosvitswa kumatare dzine chekuita nesarudzo. Justice Barrett vanoratidza kunge vakapindawo mukunzwikwa kwenyaya dzose svondo rino. Pavatongi vakadongwa navaTrump vose hapana zvinoratidza kuti vakapesana nevamwe vatongi munyaya dzose idzi. Mutongo uyu wakawewe piri svondo rino wekuraswa kwezvikumbiro zvebato reRepublican zvekuda kuti dare iri ripindire mune zvakabuda musarudzo dza2020. Nemusi wechipiri vatongi vedare vakarasa zvakare chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nenhengo dzebato reRepublican dziri mudunhu rePennsylvania. Chikwata chevanhu vanodomwa nematunhu ose muAmerica chinovhota chichisarudza mutungamiri wenyika kana kuti Electoral College chiri kusangana nemuvhuro kuti chisarudze zviri pamutemo vaBiden semunhu achazove mutungamiri wenyika. Masangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa anoti gore rino mhuri zhinji dzichakundikana kuenda kumusha kuzororo reKisimusi nekuda kwekushaya ruzivo rwakadzama maererano nezviri kuitika pamugano weZimbabwe neSouth Africa weBeit Bridge, pamwewo nekudhura kuri kuita magwaro anoratidza kuti munhu avhenekwa kana kuti haana chirwere cheCovid-19. Magwaro aya anodiwa kuitira kuti munhu akwanise kuyambuka pamugano uyu. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri muSouth Africa zvinoshanda mabasa anobhadhara mari shoma, naizvozvo hazvikwanisi kubhadhara mari inodiwa pakutora magwaro aya. Vashumba vapachikumbiro kunyika yeSouth Africa neZimbabwe pamwe nenyika dzemugungano remuSadak kuti paitwe hurukuro maererano nekudhura kuri kuita magwaro aya, paitwe chibvumirano chekuti zvipatara zvehurumende zvive izvo zvinovheneka vanhu zvichipa magwaro aya pachena. Pari zvino makambani akazvimirira akawanda ndiwo ari kuita basa iri achibhadharisa mari dzakasiyana-siyana. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vakawanda vachakundikana kuenda kumusha sezvo vakange vasingashandi kwemwedzi ine chitsama mushure mekuvharwa kwemakambani akawanda nekuda kweCovid-19 kubva pakatorwa matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muna kurume wegore rino. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti gore rino chichatambira kisi simuno, asi chichatumira vabereki vari kumusha chouviri. MuZimbabwe gwaro rekuti munhu akaongororwa chirwere cheCovid-19 riri kuita $50 ekuAmerica kana kuti $60. MuSouth Africa munhu achibhadhara mari inotangira pamaranzi mazana masere kana kuti R800 kusvika kuchiuru chine mazana matatu chemaranzi kana kuti R1300. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vana veZimbabwe vanoita zvekutenga nekutengeserana reZimbabwe Cross Borders Traders Association vaDennis Juru vatsigirawo mashoko aya vachishorawo vamwe vashandi vepamugano vavati vari kuita zvehuori.
Kunyanya seri kwokunzwa mota dzikanzi dziende nekuseri dzine trailer kana angave magonyeti, unowanikwa ikoko kuine matafura ehuori, tafura yaunonzi ndeyezimura, tafura yaunonzi ndeyemaCIO, tafura yaunonzi ndeyeVID, tafura yaunonzi ndeyemasoja. Matafura ese iwayo anoburitswa mari. Unoona kuti gonyeti ripfuure paBeit Bridge nekuside rekuseri riri pasiri panofamba nevanhu apa rinoda mari inosvika ku R13,000 kuti rigone kupfuura. Zvinove zvinozodhurira uyo achatenga zvinhu zvekuti uyo ari kupfuura nazvo anongobvisa, asi nhamo inozoonekwa neuyo ari kunotenga zvinhu zvinenge zvauyiwa nazvo.
Vajuru vaenderera mberi vachiti dai pamugano weBeit Bridge paiswa mishina inotora mifananidzo kana kuti masurveillance camera anoongororwa
kutaurwa nemunhu asiri pamugano.
Saka tinotokurudzira hurumende chaizvo kuti yagona yaisa ma CCTV asinga kontrolwe paboda ipapo, because munhu wese angosvika paboda anotanga ari munhu akarurama asi hazvitore wiki kuti anga aora asabatike zvekuti kana foshoro chaiyo inenge isagone kumufoshora nehuori. Tine tichida kuti CCTV ngaive inoongororwa nemunhu ari kuburuwayo kana kuHarare asiri munhu wekuti anenge achiuya paboda. Vanouya paboda ngavangouya vachiisa njema chete, vauye vakanangana izvozvo vasingagara ipo paboda, nekuti nguva yaanongoda kugara paboda zvinhu zvinobva zvatochinja. Naiyewo aakunzwa akutapira kwemari yehuori. Saka tachema chaizvo kurumende kuti huori hodai zvigona hwapera.
Nyanzvi mune zveupfumi vaEdhi Mahembe vati mhuri yeZimbabwe yakawanda inoshanda ichigara muSouth Africa yange yakaomerwa zvikuru neupenyu mugore ra2020.
Maonero angu gore ra2020 igore rakaoma chaizvo, especially pazvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muSouth Africa. Chatadzidza ndechekuti paupfumi ndinoti ndopakanyanya kubatikana vanhu chaizvo chaizvo, nekuti makambani mazhinji akavhara kubva muna March 2020. Izvezvi mamwe anenge asatatombovhura, vanhu vakashaya mabasa, vazhinji vakatodzingwa mabasa chaiwo. So ndinoona kuti zvoupfumi chaizvo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakawanda zviri muno muSouth Africa zvakabatikana panyaya dzoupfumi.
VaMahende avo vanovawo mufundisi vati kushayikwa kwemari muDzimba nekuda kwematambudziko akakonzerwa nechirwere cheCOVID-19 ndiko kumwe kuchatadzisa vanhu kufamba rwendo runo, vachiti zvakakonzerawo mhirizhonga muDzimba nekuparara kwemichato yakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kubata mapazi anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika emuZimbabwe neSouth Africa kana bazi rinoona nezveutano maererano nenyaya iyi. Asi sangano remuSouth Africa rinomiririra vana chiremba reSouth Africa Medical Association kana kuti SAMA rinoti mari inobhadhariswa navana chiremba inoenderana nebasa ravari kuita uyewo nezvinodiwa nezvipatara zvavo. Uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muSouth Africa huri kuramba huchikwira, zvimwe chete nezviri kuitikawo kuZimbabwe nepasi rose. Pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezvishanu kana kuti 845,000 vabatwa nechirwere ichi, vamwe vanodarika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 22,900 vafa nacho. Vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvisere kana kuti 758 vapona kubva kuchirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva kuti tingonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzvina bhizimusi mune zvekuburiswa kwenhau vachigwira utongo hwejekerere muHong Kong vaJimmy Lai vanyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mutemo mutsva wekugadzikana kwedunhu riri pasi peChina iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akatanga sangano rake ari kuno kuAmerica kuTexas, apo vari kushanda nevamwe madzimai vekwaseke mukuedza kuvabatsira panguva ino yeCOVID-19. Rekai tiende kwavari tizwe kuti ndiani.
Zita rangu ndinoitwa Zoe Chimombe, ndiri mutungamiriri wefoundation inonzi Vachirenda Center for. Ndiri kushandira ndiri kuno kuAmerica, ndokwatakatangira, asi ndiri kubatsira nekushandira tiri munzvimbo yekwaseke kuZimbabwe.
Mungatitsananguriro kuti sangano renyu iri rinoita nezvei?
Sangano redu revaChirenda Center for Hope rinoita mabasa ekusimudzira madzimai munharaunda yedu yenyika yeZimbabwe. Isangano ratakatanga gore rino ra2020, takaritanga budikidza nekuti takanga ndafunga nokubatikana nezvaiitika mukati menguva yeCovid pandemic. Saka ndakafunga kuti ndobatsira sei vamadzimai ari kunyika kwandinobva. Saka ndakabva ndafunga kutanga bato iri remasenda center for. Ndakaitanga bato iri nokuti ndiri mumwe wamadzimai akakura mukati menharaunda yenyika yeZimbabwe. Ndine background yekuremerwa neupenyu ndichishaya anobatsira mushure mekunge ndashaikirwa nababa vangu vanova vaiva National Hero kuZimbabwe. Nekudaro zvakandipa pfungwa yakadzama yekuti ndobatsira sei kune vaya vanosangana nematambudziko andakasangana nawo mukurarama. Saka ndakazofunga kutanga foundation in remembrance of my father.
Baba venyu vainzi ani uyezve vakashaika rini?
Baba vangu vainzi the late retired Lieutenant Colonel Harold Chirenda vakashaya mugore ra 2014 1 January.
Tichiona kuti pari zvino tiri pakati pedenda reCovid-19, muri kubatsira sei madzimai aya?
Tiri kushandira tiri munharaunda yekwaSeke, kunova ndiko kwaibva Mushakabhuru, the late National Hero, vakabarirwa mudunhu rekwaSeke. Ndakaona zvakakodzera kuti kune mapato akasiyana-siyana anoita zvokubatsira madzimai kana anoita zvokubatsira vanhu vanenge vachiremerwa neupenyu, vanasikana, vanakomana, kune maorganizations akasiyana-siyana. Saka inini vangu ndakafunga kuti regai ndiende kunzinde kwandakabva, ndinotangira ikoko kubatsira. Ndakaona zvakakodzera kuti nditange mumusha wandinobva kuitira kuti tikasimudzira madzimai emudunhu iroro zvinotekesera nzvimbo dzakasiyana-siyana vachitozoricha out kune nzvimbo dzinenge dziri kunze kweSeke area. Zvatiri kuita pari zvino zvatakatanga nazvo takaona zvakakodzera nokuti pari zvino zviri kurema kuti vanhu vashande kuenda kumabasa nekuda kweCovid pandemic. Saka tiri kuedza kusekedza mhuri nokuvabatsirawo nechikafu. Ndakagona kuvabatsira nemagumbezi nekuti yanga iri nguva yekutonhora. Saka chinhu chakatibata chaizvo tikati toita sei munhu akwanise kubuda kunze kunoshandira mhuri yake. Zvegai tione chimwe chinhu chokuti anobata semudzimai, chinhu chinorarama nguva refu ainacho. Panova ndipo pane pfundutso yedu yekuti dei tagona kuita mabasa anorarama kwenguva yakareba.
Pari zvino muri kubatsira madzimai akawanda sei?
Tichiri zvedu pachikamu chisati chanyanyokura nekuti sezvo tichiri bato richangotanga. We have been doing 25 families to 30 families including pamwe unowana imwe mhuri ine vanasikana 5 kana madzimai mairi makoma nemunin'ina vari pakugara pamba pamwe chete. Inenge iri mhuri imwe chete iyoyo. Saka hatisi kubatsira munhu umwe chete munhu umwe chete, tiri kuita iri mhuri dzine vana vakawanda munharaunda imomo. Nhasi musi wa12 December taita chiitiko chekuti tirangarire tipenderere tese mwaka uno watiri kuno iwe watapinda weChristmas. Takauya nechiitiko chekuti Thanksgiving Christmas basket. Tikavaona zvakakodzera kuti tipemberere semhuri yeZimbabwe sevana vemudunhu rekwaSeke. Ngatifarirewo nemadzimai aye atikuedza kubatsira kuti vari kuremerwa voregera here kuti vana vavo vadye isu dzedu mhuri dzichiguta. Tabatana namai mambo vekwaSeke mudunhu iroro. Mudzimai wamambo vanewo bato vakanosimudzira madzimai mudunhu iroro vakatizvo ite zvimwe chetezvo nokuti vane mutambo wavanogara vachiita wekuikira vanhu vavo vedunhu iroro kubudikidza madzimai harawa vanasikana nerera vanovaitira mutambo wakadaro. Saka takabatana navo pagore rino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro naamai Rita Nyamupinga vanotungamira sangano reFemale Prisoners Support Trust iro rinoshanda nevasungwa zvikuru vechidzimai. Hurukuro yedu yanhasi iri pamusoro pekukwira kwenyaya dzekupondwa kwevanhu zvikuru nevekuziva, izvo zvave kuita kuti vamwe vakurudzire kushandiswa kwemutongo werufu wagara uripo nechinangwa chokuti vanhu vatye kudeura ropa. Ngatinzwei tichitaura naamai Nyamupinga.
Tinoti chii kuitika chasuisa zvikuru kuti zvambouya sei totarisa kuti vanhu vari kuponda vanhu ava vanhu vekuziva vari kuponda vanhu vavanoziva ndomarwadziro ari kuita nyaya dzacho baba vaponda mwana amai vauraya vana so kuti chiwane chekutaura chaicho chaicho ka unoziva unosuwa unotsvaga kwese kuti chikonzero ndechei wamboti asi lockdown ndoyauya neizvi wozofunga kuti asi pane n'anga yakavataurira kuti mukauraya munhu munowana mari wofunga asi vakaenda kumaprofita vakaudzwa kunzi ukatora zvakati zvakati pane munhu ndo zvinoitika kuti uwane mari kana kuti uzvitsigise nyaya dzacho dzawandisa hadzichanzwisisika
kune vamwe amai Nyamupinga vave kuti dai mutongo werufu washandiswa kune vanenge vawanikwa vaine mhosva yekuponda senzira yekuti vanhu vatye kudeura ropa imi sevanhu vanoshanda nevekumajeri kana kuti nevasungwa vari kumajeri munoti nemafungiro iwayo
sevanhu isusu tinoshanda nevanhu vari kumajeri makore ese ayapfuura aya tanga tichitarisa nyaya yedeath penalty constitution muna 2013 ndobva yaburisa kuti death penalty haiitwe kumadzimai pane madzimai acho ari kuuraya death penalty haiitwe kune munhu ari over 70 years vari over 70 years vari kuuraya death penalty haiitwe kumajuvenile majuvenile acho ndo ari kuita se ari kuuraya totarisa kuti vakanzi vanokwalifya kuenda padeath penalty varume varume vanogona kuurayiwa asi tichizvitarisa ndofunga munhu akapedzisira kuurayiwa more than 10 years ako ndichatozvitsvakiridza nekuongorora kuti ndirini akapedzisira kuchekwa musoro saka vanhu vanoziva vanoshandisa constitution iyoyo vamwe kutisatoziva chaiko kuti zvazvinoreva nekuti vanenge vachifunga kuti ndikaenda kun'anga ndikapiwa zvandapiwa ndinodzivirirwa ende handisungwe ende handiurayiwe ndichangobuda nekuti tikatarisa kana mapresidential pardon anoitwa mamwe acho tinotoona kuti vamwe vaivai vakagarisa vasina kuurayiwa vamwe vacho vakatoburitswa so munhu akutora kuti chauya chauya zvinondiwana ndaita se ndatoita basa rangu randikuda nekuti tikatarisa nyaya yekwamurehwa iyeyi nyaya iyeye inyaya inosuwisa tikatarisa nyaya yekumasvingo yaamai vakauraya vana inyaya inoita se inosuwisa marimwezuro kwangu nababa vekwamutare so unonyatsoshaya kuti chapinda vanhu chaicho chaicho chii mweya rudzi mweya welockdown here
asi imiwo sesangano muri kumboitawo here mukana wekutaurawo nevanhu vangava vari kumajeri ivavo kana kuti vatori kunze muchimbovapawo dzidziso nekuti dzimwe nguva vanhu vanogona kunge vachishayiwa dzidziso pamusoro pekukosha kweupenyu hwemunhu
tinoita dzidziso kune vari kunze nekuti vari mujerika vatoupara mhosva kare hapachisina dzidziso yatinomupa kunze kwokumudzidzisa kuti iwewo kumbira ruregerero wotaura chokwadi chakaitika kuitira kuti chi vanhu vazive zvakaitika like kuzvichenura but uchiziva kuti une nyaya asi vari kunze ava tikunyanyovabata mazera ese vadiki vakadzi vakuru because madzimaiwo apindwawo nenyaya iyoyi yekutourayawo saka tirikuti kana zvinhu zvisiri kufamba tsvagai muyananisi anokuyananisai musati mapinda pakurovana zvinokonzera rufu kana kuponda nekuti jeri hariite se harina kidze kana watosungwa wasungwa waenda and kusungwa kuri very expensive kune vasara kudzimba nekuti ndo vachada kukutsvagira mari yechi yefaini vachada kutsvagira mari yemagweta saka kwokungogara tisina kumbopara mhosva dzacho idzodzo tingadini
aiwa maita basa zvikuru amai Nyamupinga ndinotenda zvikuru
aiwa tinotenda nesuwo nyaya iyoyo inofanirwa kuramba tichitaura nezvayo especially tabva pa16 days of activism against gender based violence ngatirambe tichitaura nezvazvo for 365 days
manzwa kubva kumutungamiri wesangano refemale prisoners support trust amai Rita Nyamupinga vari parunare muHarare nestudio 7 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana
kune awa vasina kunzwa chirongwa chedu chose munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku vii.